Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina zvita 7 2017. Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vatura nhasi muparamende budget ra 2018 remabhiriyoni mashanu emadhora, vachiti vanotarisira kuti upfumi hwenyika huchakura nezvikamu zvina nechidimbu kubva muzana gore rinouya. Vaimbo vegurukota rezvemari vaIgnatius Chombo pamwe nevaimbo vemukuru wevechidiki muzano PF vakudzana ichipanga vanopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Vaimbo vemukuru wevechidiki muzano PF mudunhu reHarare uye vari nhengo yezano PF vaJimu Kunaka vanoti mhuri yavo yakarwiswa nezuro manheru pamba pavo mumusha weMbare nevarume vashanu vaive vakapakatira pfuti. Ndiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vatura nhasi muparamende budget ra 2018 remabhiriyoni mashanu emadhora, vachiti vanotarisira kuti upfumi hwenyika huchakura nezvikamu zvina nechidimbu kubva muzana gore rinouya. Tichakupai nyaya iyi zvizere. Vaimbo vegurukota rezvemari vaIgnatius Chombo pamwe nevaimbo vemukuru wevechidiki muzano PF vakudzana ichipanga vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Vaviri ava vakasungwa mushure mekupindira kwakaita mauto mukutora masimba musi wa14 Mbudzi. Vaviri ava vakagara vari mumaoko emauto kwenguva yakareba vasati vaendeswa kumapurisa. Tichakupai nyaya iyi zvizere muchinguva chipfupi chinotevera. Vaimbo vemukuru wevechidiki muzano PF mudunhu reHarare uye vari nhengo yezano PF vaJimu Kunaka vanoti mhuri yavo yakarwiswa nezuro manheru pamba pavo mumusha weMbare nevarume vashanu vaive vakapakatira pfuti, avo vakati vaitsvaga vaKunaka Mbune. VaKunaka vanoti pakasvika varume ava ivo vakanga vasiri pamba pavo, izvo zvakazoita kuti varume ava varove zvakaipisisa mudzimai vavo pamwe nekuparadza midziyo yavo. Vanoti havasati vaenda kumba kwavo kuti vanoona kuti zvii zvakaparadzwa sezvo vachiri kutyira upenyu hwavo. Asi vanoti zvinogona kunge zviine chekuita nekunetsana kwezvikwata zviri mubato rezano PF. Aka akasike kutanga kuti vaKunaka varwiswe. Muna 2014 vakambopambwa nevanhu vasingazivikanwi vakarohwa zvakaipisisa vakasiya vakandwa pedyo nemugwagwa weSeke Road. VaKunaka Mbune vaipomerwa mhosva dzakawanda dzemhirizhonga, vachinzi vaitungamira chikwata chechipangano icho chaikonzera mhirizhonga muguta reHarare. Tavabata kuti tinzwe zvakaitika.
Pakauya varume vashanu vakapinda vakadzima malaiti panze. Ndokupinda mumba mumwe wavo anga akapakatira putu ndokuburitsa putu ndokubvunza kuti ini ndakanga ndiripi. Ndisai vangu dzemunhu zvanga wakumushana akamupeya kumusha akati ha asai ndavaona ndiri kutosvikawo but hazvina akateerera izvozvozvo. Ndokutanga kurova mudzimai wangu munhu aingorova chero kaana kurova achitande munotitaridza kuti aripi unonyepa uri kuziva kwaari. Vakapwanya mawindo edzimba mudzimai wangu akatokwara akazotorwa akaenda kuchipatara akatoa report kumapurisa kuitira mangwana asi vanhu ava vanga vakangopfekawo hembe dzavo ivo vanotivo ndinokwanisa kuziva vanhu ava nekuti ndakavaona masezi dzavo.
Saka munofunga kuti imbavha here vanhu ava kana kuti zvingava nechekuita nematongerwo enyika?
Hazvingambori mbavha. Ndinofunga kuti zvine chekuita nezvematongerwo enyika nekuti nezuro mangwanani ngwanani nenguva dzekumasiki ndakagamuchira runhare kubva kune mumwe munhu wandisingakwanise kuti ndinge ndichidoma zita rake. Akataura neni haana kuziva kuti foni yangu inoita automatic recording. Akanditi unoziva kuti wewe waigaronesana neni mutauni nenyaya dzenzvimbo dzekutengesera saka ndoda kuti ndikuone uri kupi tionane tikurukure so that tigozoshanda zvakanaka. So inini semunhu ndakanga ndakatoneta ndakangomudayirawo ndikati handichazokutsvagai mukoma kana ndichinge ndamuka ndokubva ndanyarara. Ndazomuka handina kuda kumutsvaga nekuti ndakaziva kuti hakusi kunditsvaga pakanaka paanga aita asi kunditsvaga kwokuda kuti azive kuti ndiri papi. Dzimwe dzenguva dai ndakaenda ndakamuona kutaura kunobuda pamwe ndingadai ndiri kumocha.
Tinoona kuti mubato menyu muzano PF munenge muchine musaridzirwa wekunetsana kwemapoka anga ari muzano PF. Mungazviisa ikoko here izvi?
Zvinogona kuda kuita sekudero nekuti ndiri munhu wanga achidawo kumirawo mune imwe constituency. Asi ndikuona sekunge mumwe munhu arida kumira imomo ndiye ane dambudziko rekundivenga nedambudziko rekunditsva. Ndinoita kakusungira kekuti anogona kunge ari iyewo vamwe vanhu akakonzeresa nyaya yakaitika nezuro kuti inge ichiitika nenzira dzakadero.
Imi makwanisawo here kuenda kumapurisa kunomhanyara nyaya iyi?
Handina kukwanisa kuenda kumapurisa asi mudzimai wangu namukoma wangu ndo akaenda nezuro manheru iwayo akanoisa ripoti kumapurisa. Ndichaenda kumapurisa nekudoka kwezuva ranhasi. Ndichatsvagawo personal security ichange ichifambawo neni padenenge ndiye.
Avo vanga vari nhengo yezano PF uye vakambotungamira vechidiki mudunhu reHarare vaJimu Kunaka vari parunhare muHarare neStudio 7.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vatura nhasi muparamende budget ra2018 remabhiriyoni mashanu emadhora vachiti vanotarisira kuti upfumi hwenyika huchakura nezvikamu zvina nechidimbu kubva muzana gore rinouya. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
VaChinamasa vati kunyange hazvo bhajeti ravo riri pa$5.1 billion, hurumende inotarisira kushandisa $5.8 billion uye $3.2 billion yemari iyi ichaenda kumihoro yevashandi vehurumende. VaChinamasa vati zvinangwa zvavo zvikuru mubhajeti iri kuderedza uwandu hwemari inoenda kuvashandi vehurumende, kuvandudza mabasa ekurima pamwe nokuita sarudzo dzakachena. Vati hurumende ichatora matanho akawanda ekuderedza mari inoenda kuvashandi akaita sekumisa basa mayouth officers zviro zvitatu nemazana manomwe, kuderedza uwandu hwemaofisi nevashandi kumizinda nyika yeZimbabwe kunze kwenyika. Vatiwo hurumende ichaderedza uwandu hwemotokari dzinopiwa kuvashandi vakuru muhurumende, pamwe nemafuta emotokari avanoshandisa, pamwe nekuderedza nzendo neuwandu hwevanhu vanoenda kumisangano kunze kwenyika. Vachinamasa vazivisawo kuti hurumende ichambomisa kupinza basa vadzidzisi vanodarika zviuru zvitanhatu vezvidzidzo zvepasi zveearly childhood development kana kuti ECD. Vatiwo hurumende yave kushandura mutemo wokupa masimba munyaya dzemabhizimisi kuvatema, uye nyaya yekupa zvikamu makumi mashanu nechimwe kubva muzana kuvanhu vemuno zviitike chete pazvicherwa zvemangoda neplatinum. Vachinamasa vatiwo hurumende ichapawo vashandi vayo bhonasi regore rino sekuvimbiswa kwavakaitwa. Vatiwo zvakakosha kuti nyika iite sarudzo dzakachena gore rinouya. Vachinamasa vatora matanho akawanda ekusimudzira upfumi, uye vatiwo hurumende ichatengesa kana kuvandudza makambani ayo asiri kuita zvakanaka, uye ichatora matanho ese kugadzirisa ukama hwayo zvikuru sei neAmerica, Britain, European Union pamwe nemasangano akaita seWorld Bank neInternational Monetary Fund. Bazi redzidzo yepasi rapiwa mazana mapfumbamwe emadhora $900 million, uye ndiro rapiwa mari yakawanda kudarika ese. Rateverwa nebazi rezvekurima rawana $497 million, richiteverwa nebazi remukati menyika rawana $435 million. Bazi rezvekudziri rwa kwenyika rawana $420 million, kwozotiwo rehutano rawana $408 million. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vaKipson Kundani vati bhajeti ravachinamasa rakanaka chose, uye rinoratidza kuti hurumende inoda kuvandudza upfumi.
Zvanyanya kubuda pachena ukatasa review indigenization law yenge iri barrier kwemakore mazhinji. It has been smashed. Also pavatsotokodza panyaya yeof expenditure kuti government yenge ichispenda mari yakawanda kudarika yainge vachiraisa. I think they've also dealt to that precisely, and also you've looked at my issues and interconnect industry capacity.
Mukuru webanga guru munyika reserve bank of Zimbabwe vaJohn Mangudla vati matano atorwa mubudget akanaka.
Budget misara kana kachai chose runonagidza kuti at least to count hurumende yakuita reduce the footprint in business kwakusiya inonzi private sector led growth. Saka the statement by the minister is quite inconclusive and it's appropriate. That's the best way to run an economy.
Sachi garwe dare remadzishe mambo Fortune Charumbira vati budget iri rinoratidza kuti hurumende iri kuita zvayakavimbisa.
Indigenization empowerment asi nhasi yagadziriswa yanzi aiwa tisangoite politics development nyika ichifa vagadzirisa ndio rinonzi budget. Nokuti muchaona kutoinda uchaona vanhu vanouya muno vachivhura mabhizinesi matsva, uchaona mabasa achifamba. Saka tinoda kutenda hurumende yapurezidendi vamunangagwa yetsvai.
Vanokokera nhengo dzeMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai muparamende vaInnocent Konese vati kunyange bhajeti iri richiita serakanaka pabepa, chakakosha kuona kuti ratevedzwa here. Vatiwo havasi kufara kuti hurumende iri kuronga kushandisa mari yakawanda kudarika yaichawana.
Asi ndichandangoona muchisinawo nyaya yakundifadza ndechekuti tiri kuramba tichidzokorora nyaya yekuti tinoramba tine budget deficit, tichireva izvo kuti mari yatinowana nemari yatinoshandisa yakawanda kudarika yatinowana, zvichireva kuti pacharamba bhajeti hazvikwereti. Ndaifungidzira kuti zvakanaka kuti kubvira nguva inei tichienda kumberi toita inonzi cash budget, kuti mari yatinenge tawana ndoyega yatinodya.
Vachinamasa vazivisawo kuti vari kuda kugadzirisa mafambisirwo ebasa paBedbridge Border Post, nekudaro vakumbira mauto kuti aite chirongwa cheOperation Restore Legacy achishanda neveZimbabwe Revenue Authority paBedbridge Border Post. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Sezvatambovimbisa tokupai zvaitika kudare nhasi. Vaimbove gurukota rezvemari vaIgnatius Chombo pamwe nevaimbove mukuru wevechidiki muzano PF vakudzana ichipanga vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Vaviri ava vakasungwa mushure mekupindira kwakaita mauto mukutora masimba musi wa14 Mbudzi. Vaviri ava vakagara vari mumaoko emauto kwenguva yakareba vasati vaendeswa kumapurisa. Thomas Siripasi anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare repamsoro, ama Edith Mushore, vatura mutongo kuti vachombo vabhadhare zviuru zvishanu zvemadhora semari yechibatiso, uye kuti vazvipire kumapurisa katatu pazuva, vasiye mapepa emba yavo yekuMount Pleasant kudare, vasiye magwaro avo yekufambisa kudare, pamwe nekusasvika kumahofisi ebazi rezvematunhu, pamwe nekubhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe. Gweta ravachombo, valove more madhuku, vati vafara kuti vachombo vave kuzobuda muhusungwa, mushure mekugara muhusungwa kwenguva refu.
Tinofara vachombo vapiwa bail. Dare ravhumirana nesu kuti zvese zvaitwa nemamagistrates zvazvanga vachikanganisa, vakatyora mutemo. Vakachukara even mtemo kuti vakagara mchitokisi kudarika 48 hours. Saka darira vapa bail, vanobhadhara bail 5,000. Vachisoripota kumapurisa sezvataurwa izvozvo. Nekungo sarendawo mapasipotsi avo ne zvatanga takataura kumajistrate court ne title deed yemba yavo.
Vamadhuku vati vachatorawo matanho yekuti vachombo vagorerutsirwa pane zvaturwa nedare.
Zvakasiyana mukaenda kujere kune nyaya yekuti haunenge usiri free, pana anenge achikuclear apa unongobva pamba pako uchingomhanya pamapurisa. Ipo paMarlboro police station mukazi yapo warugara paya paya nepane Marlboro, it's just about 2 minutes away kuenda ku, and tichadzoka kudare nenguva isina kureba kuzoti zvigadziriswe izvozvo. But for now chatanga tichida ndechekuti vachombo vabude vaonane nemhuri yavo kubva musi wa 15 November kusvika nhasi. Ndo zvatatanga. Saka ingori strategy yemagweta, muchaona manje manje atova munhu anenge achitomuka zvake achienda kuharuda.
Vachombo vari kupomerwa mhosva yekuita uori mukutenga imba yavo yekuGlenlawn muHarare, vachiri gurukota raiona nezvematunhu uye kushandisa chinzvimbo chavo zvisirizvo kutora mari kubhanga reRBZ. Zvichakadai, vaimbova mutungamiri weboka revechidiki muZanu PF, vakudzana yeChipanga, vapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekuzvidza mauto. Amai Mushore vati vachipanga vabhadhare mazana mashanu emadhora emari yechibatiso, uye kuti vasiye magwaro avo ekufambisa kudare pamwe nekuzvipira kumapurisa kaviri pazuva. Vachipanga vanonzi vakashora mauto zvichitevera mashoko avakaburitsa vachitsoropodza mukuru wemauto munyika vaConstantino Chiwenga, avo vakati mauto aizopindira kana makakatano aiva muZanu PF asvika pakaomarara. Sekutaura kwaakaita, mauto akazopindira munyaya dzezvematongerwo enyika, zvakazoita kuti vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vasiye chigaro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nasi kwaita kurwisana pakati pemauto ekuIsrael nevanhu vekuPalestine vasiri kufara nemashoko akataurwa nezuro nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump ekuti America yave kutambira guta reJerusalem seguta guru reIsrael. West Bank vanhu vazhinji vapotsera matombo kumasoja eIsrael, apo kuguta reRamala guta guru rePalestine vanhu vapisa matai emotokari mukuratidzira. Mapato anopikisa emunyika anoti achakasimba sezvaaiva akaita hurumende yevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe isati yapidigurwa nemauto, izvo zvakazosimudza vaEmerson Mnangagwa kukwira kuve mutungamiri wenyika. Mutauriri webato reNCA vaMadhok Chivasa vanoti chavatarisana nacho pari zvino inyaya yekugadzirira sarudzo dziri kuitwa munyika gore rinouya, idzo bato ravo richakwikwidza mapoka ose kubva kumutungamiri wenyika kusvika kumakanzura. Asi vanoti zvinhu zvavagara vachichema nazvo zvakaita sebumbiro remitemo vachagara vachirwisana nazvo kuti zvigadziriswe. Nekune rumwe rutivi, mutauriri weMDC inotungamirwa namuzvinafundo Welshman Ncube vakurawo nechihwai vanotiwo kwese kumubatanidzwa weMDC Alliance nekubato ravo reMDC havasi kurara vachizvishambadza nekugadziridza kutsvagarutsigiro senzira yekuti vange vachipinda musarudzo dzegore rinouya vakasimba. Mukuziya nezvenyaya iyi, taita hurukuro nevaviri ava takatanga nekubvunza wachihwai kana bato ravo richakasimba.
Pari zvino opposition yavo vanhu veZimbabwe ndivo varidzi veopposition. Opposition iripo, tiripo, uye tichauya nezvirongwa kuvanhu, asi takatotanga kusumuka misangano yava kuitwa kumaprovinsi, tava kuita makampeini ekuti yekukurudzira vanhu kuti vaende kundoregister vhota. Takabatana tiri mapato manomwe kana kuri kuMDC Alliance. Tiri kuonawo mamwe mapato mundima imomo achitenderera achikurudzirawo futi vanhu kuti vaende kundovhota. Saka opposition iripo, musangano wavo weMDC Alliance unovabatanidzawo mapato manomwe uripo mupenyu, ende wavakuzosumuka kuti uchigadzisa zvino tigadzirira kuti tisvike kuna 2018. Kuuya kwavachiwenga navamunangagwa ngakusavanzarika vana veZimbabwe. Vasakangamwa kuti vachiwenga ndevezano PF, vamunangagwa ndevezano PF.
Vachiwasa, pamirewo bato renyu reNCA sebato rinopikisa, vamwe vari kufunga kuti mapato anopikisa mabva mangopera simba pauya hutongi huchavezano PF.
Ya, ndobu kwa tichaka kosha ndiri kuti isusu se bato renyu zataka gara zaka mika sari za chinja nishikoriko tuendo wana Zimbabwe waka tutanga kutozo wona zingu za zata itaura chaigara itaura kuti bumbiru paraka isola una 2018. Harisi bumbiru mkemo rota resa kuzero zewanu, ichi riseka kuzero zewanu. Bumbiru mkemo rinopa wata kawanda kuna president na nengare. Tunga waka zuonera wega, faida kubito wa Mugabe. Wa Mugabe wacho waba kuti, tika wana hapo mapo ni, zaka ito wana wamna nga. Shuo, na wama marishingo chima chima ni nyengu chete maa minita zaka wandisa. Mari ito wana kubi. Pati sisi, nitaka zitaura kudara sui ente, kubapata katutanga pa referendum. Saka ndofunga kuti dambudziko ratinaro zvangazvitaurwa namukomo wangu achiwaya kuti kwai dambudziko rekuenotem. Ndofunga tiye zvino vana veZimbabwe vafanwa nyatsokuchiona hamanje kuti dambudziko raivapo paranga risiri ravamugabe, uye dambudziko riripo harisi ZANU PF sekuda kutaura kuri zvamukomo wangu vachiwaya. Dambudziko riripo bumbiro remutemo riripo. Saka isu seMCA atedu iripo zvayakamirira izvozvo zvingoripo kuti isusu musarudzo gore rinouya kana tikapinda vana veZimbabwe vakatiera zvinoreva kuti isusu tisu tega opposition iripo yakazipira kuti aiwa mutemo iripo inofanirwa kuchinjwa. Saka tiriko kuti asinawo zvebumbiro romutemo ndofunga kuti vamunangagwa vachangopinda. Saka tichazotarisawo zvimwe zvinhu zvakawanda kwezvinhu zvatinoda toziziva. Toda kudya tichiguta, toda kuti vana vedu vaende kuchikoro, toda kuti tikarwara tinge tichirapwa. Hatichazonge tiona zvinenge zvichiitika, asi kuti vanenge vachida isusu tinenge tiripo ende tichazongogara tiripo.
Vacho hai, munotiine zviri kutaurwa navachivasa? Tanzwa vari kuti vanopokana nemi mune mamwe maonero enyu.
Ndofunga bumbiro riripo romutemo rakanyorwa tingangoti raka vanhu vakapuhwa mukana wokutaurawo zvavanoda. Vana vachivasa neNCA tinorangarira kuti vakanga vane varidivi ravo vachitaurawo zvavaitaura pamutoro pebumbiro romutemo iroro, ende ikodzero dzavo somusangano oro sema individuals ari muNCA kuti vamire vachipokana nezvinhu zvinenge zvataurwa nangana nangana. Asi isu maonero atinoita pari zvino takatarisa kuti takamboedza patinokwanisawo, tikaedza kuti tigadzirise zvimwe zvishoma kana kuti zvizhinji zvacho hameno maonero aunenge achiitawo vanogona kuona sokuti hapana zvatakaita. Asi tangatitarisawo kuma Bill of Rights zvese zvakadaro nezvimwe kodzero dzevanhu nezvimwe zvakadaro zvakatakangoisawo mubumbiro romutemo iroro. But hatisisu takariisa seAlliance, hatisisu takariisa seMDC chete. Vana veZimbabwe vakandobvunzwa mibvunzo vakapindura vakasi vakapa mapfungwa dzavo pamusoro pebumbiro romutemo iroro rinobva ranyorwa. Ranyorwa kudaro chasara ndochokuti riri kutevedzerwa here, pamwe ndiro ringava dambudziko ratingange tinaro kana tichinge tichikonana kuti riri kutevedzerwa here bumbiro iri.
Vachiwasa, zvivo zvamuri kuita sebato pari zvino?
Vanhu vari kutotarudza mastructures dzane mastructures kurese kumawadzi andikutaura 1900. Vanhu vari kutotaurirana kuti ndiani chaita kansela, ndiani chaita MP. Tatikutarisa kuti urongwa ihwohwo tofanwa kusvika paChristmas. Takutoziva kwese nyika yese kuti kana munhu uri muwadzi mauri kuti munhu achange ari kansela weNCA kandidati ndiani, achange ari MP weconstituency ndiani, uye achange ari presidential candidate wedu ndiani. Ndo zvatiri kuita izvezvizvi, uye kuti tiri kugadzirawo yatingati manifesto yekuti vana vaZimbabwe vazoramba vachiverenga zvese izvi zvinhu zvandanga ndichitaura nezvimwe zvatoda kuzoita kana tichinge tasarudzwa kuti tichinge tichitava hurumende.
Mutauriri weNCA vamadhoc Chivasa manzwa zvakare kubva kumutauriri weMDC inotungamirwa naProfesa Walsh Mwencube vakurawo nechiwai. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Munhau dzemitambo. Vatambi venhabvu muZimbabwe vari kuita chipatapata kutsvaga basa kuSouth Africa, uko vanobhadharwa mari yakanaka kudarika yavanowana kana vachitambira zvikwata zvemunyika. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vatambi vakawanda vane mukurumbira munyika vari munzira kuenda kuzvikwata zvekuSouth Africa vachitiza mari shoma shoma yemuhoro iyo vanotambiriswa nezvikwata zvemuno. Kunyange hazvo nyaya iri kutaurwa nezvayo iri yekusiya basa kuDynamos kwaChristian Epupa achienda kuBitvest Beats. Mutambi weCameroon uyu haasi ega ayevedzwa nemari yemuhoro iyo iri kuvimbiswa nezvikwata zvekuSouth Africa. Mashoko atinawo anoti John Juwawo weCapes United naGerald Takwara weFC Platinum vari munzira kuenda kuSouth Africa, uko vawana basa kuchikwata cheAjax Cape Town icho chaimbotambirwa naKaitano Tembo na Wilfred Mugei. Juwawo anga ari kuSouth Africa kwesvondo rese achitariswa matambiro ake neAjax Cape Town, asi Takwara ari kuenda pasina kumboongororwa sezvo chikwata cheSouth Africa ichi chakafara nematambiro ake apo aive kuSouth Africa makwikwi eCOSAFA Castle Cup. Mashoko ari kubva mumusha weCapes United anoti Dominic Chungwa naDevon Chafa varamba kunyorerana chibvumirano chekutambira makepekepe mwaka unouya, zvichinzi izvo vari kumboongorora mamiriro akaita magwaro ebasa avapiwa nezvikwata zvekuSouth Africa. Kuenda kuri kuita vatambi ava kuSouth Africa kwauya makwikwi eCastle Lager Premier Soccer League aine masvondo matatu chete achangopera, pachiita mubvunzo kuti ko pachatanga mitambo yemwaka unouya vatambi vanenge vabuda munyika vangani. Manager wevatambi venhabvu vaGeorge Deda vanoti vatambi vari kuenda kuSouth Africa ava vari kutsvagararamo yakanaka sezvo nhabvu yemuno isingabhadhare zvakakwana nemhaka yemamiriro ezveupfumi munyika. Chere kunakidza ndechekuti kunyange zvikwata zvekunana Mozambique, Lesotho, Botswana neTanzania zvave kukwanisa kukwezva vatambi vane mukurumbira vemuno nemari inotodarika yavari kupiwa muno muZimbabwe. Vamwe vatambi venhabvu vepasi pasi kune dzimwe nyika vave kushandisawo zvekare nhabvu yemuZimbabwe kuita zita kuti vaendewo kunyika dzinobhadhara mari dziri nani. Vamwewo ndivo vave kushandisa nhabvu yemuZimbabwe kutenga vatambi nemari yepasi pasi vozovatengesa nemari yakawandisa miri kwemakungwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheWomen's Roundtable na 8 PM. Apo tichatarisa nezve bhajeti raburitswa nhasi raturwa nava Patrick Chinamasa vanove kurukota rezvemari. Tichange tichida kunzwa pfungwa dzemadzimai pamusoro pebhajeti iri ra2018. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vanotora muparamende bhajeti ra2018 remabhiriyoni mashanu emadhora, vachiti vanotarisira kuti upfumi hwenyika huchakura nezvikamu zvina nechidimbu kubva muzana gore rinouya. Vaimbo vegurukota rezvemari vaIgnatius Chombo pamwe nevaimbo vemukuru wevechidiki Muzano PF vakudzana yeChipanga vanopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinovimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana na 6 a.m. anokuoneka ine mufaro ndini Jonga Kandemi iri ndiri muWashington DC ndekusiyamina mutungamiri Nkomo.